and Sundays at 1500 and...
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 8 2020. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatavani mupofu vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimosva nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nevana 34. Vanhu vese gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi nemugovera vakadzoka kubva kuSouth Africa. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, ichiteverwa neMatabeleland South neMasvingo. Gweta rinomirira vatavanhu mupofu vatapiwa makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimosva nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yokuvhiringa kufambiswa kwemitemo. Vamakanza ndivo gweta rinomirira vatavanhu mupofu vanozivikanwa segweta ravaNelson Chamisa munyaya yavari kupomerwa yekuti vakashandisa zita remunhu wenhema mumagwaro avakaendesa kumatare edzimosva munyaya yokukwikwidza kudomwa kwemuchuchusi mukuru vakumbirai hodzi. Gweta ravamakanza vapaida mwoyo saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisa Studio 7 kuti magweta ave kusungirwa nyaya dzisina maturo vachiti vamakanza vakavharirwa kuMorris Depot uye vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimosva nhasi.
Chiri kuitika pachekuti ine gweta rinoitwa iro tapiwa makanza rasungwa. Gweta iri mukana muchirangarira kusvikira pfuura tine gweta rimwe guru remunyika muno vaadvocate Abane Mpofu vakasungwa musi wemuvhuro last week vachipomerwa ivo nedzimwe mhaka dzavo kuti vakanga vaisa application kuconstitutional court yaichallenja kuapointwa kwaprosecutor general munyika muno. Muapplication iyi mapurisa vaivapomera ivo kuti vanga vashandisa applicant kana kuti munhu wanga ati ndiye auya kudare achichallenja kuapointwa kwaprosecutor general haexisti munhu uyu achinzi Simba Rashezuzi. Saka mukusunga kwaMpofu saadvocate ivo vanopiwa mainstructions ekuacta kubva kune maattorneys kana kubva kune malawyers. Saka lawyer rai representa Simba Rashezuzi ndiva makanza. Saka vamakanza vakanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa, saka vaenda ivo kumapurisa vari kuti vanonzwa kuti vari kutsvagirwei. Ndopavaudzwa kunzi vari kusungwa, vasungwa mhosva yavo iri yekuti ivo vanga vakacreata munhu asiko kana kuti vakagadzira munhu anonzi Simba Rashezuzi asiko.
Ivo vaSimba Rashezuzi varipo here?
VaSimba Rashezuzi varipo. VaSimba Rashezuzi vakadaidzwa kumapurisa. Nyaya iyi kana mukaitarisa inyaya yegore rapera yemu na njira kurela pira dopa ka yendeswa application ni kukonu koti ya yendeswa application ni vasparashe zuse nyayipe ya katangwa wakadaizu wakaviri kiesi kuma purisa wakara kizaidi yao ni passport yao wakasaina hivi kutiva proof kutindo wangara saina application vasparashe zuse mzwara nasi wakari wabudisa yu video wakari kukonfirma kutivari yiku wakabudisa wakari shitupachao ni passport wakati wari kwa vasimbarashe zusi
chisha muri kuona hapa kana mapurisa va chita sunu shakadari asi umboho huese huripo muno shufambisa se pakadari hapa
kuona kwedu izu shaku naku shunguruzwa kwe magweta chivaru shunguruzirwa ndiyo mapurisa wangato siwa kuti magweta waru shunguruzirwe ina kuti mka tarisa awasi wa mpofu chiete kana kutiva ama kanza chiete wa kushunguruzwa panyaya hii waka komishna affidavit wa advocate wakari choice damiso waka daizu wa wakari kumapurisa musuwe satadi waka confirma kutiva waka uona vasimbarashe zuse waka confirma waka uona shitupa chao waka uona ma documents awa zuse waka ita kutiva zuse wapike kuti ndoa ngwari mrizwa afitafitiri waka itaisho ushoshuka komishinwa saka uku isu atishanzi wisisi kuti kana vichinzi muna haka create kwa iyo muna hariko jino reve kwa tiri kwa kushunguruzu kwa kwe magweta chino wachinu chino tikashika maza mkatminika ya Zimbabwe takatari sana ne rule of law kuti ino zunga iyo ichi protecte kairi mkatminika munu kana shosha kada
saka iko shino nyaya yaka mira papi yaka mira sei uye ivo vama kanza waka dini
vama kanza wa farilu wa mshitokisi tukutarisila kuti wange vachi yendes kwa kudari mangwana ni musu we mufuru ndota tukutarisila kuti wange vachi yendes kwa kudari sisi kakonewa mutemo edu unoti wanofano wapi ya mkoti within 48 hours kunchivachi vachinge wasungwa
avo vange vari gweta ragweta tapiwa makanza vapaida moyo saurombe vanoshanda ne Zimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare ku Harare ne Studio 7. Mukuru musanganore Platform for Youth Development Trust vaClaris Maduku vanoti vamwe vanhu vekuManicaland vave kutyira kuti vanhu vari kutiza munzvimbo dzavari kunzi vambogara kana kuti quarantine centers nevamwe vari kupoya pamiganhu yenyika zvikuru kubva kuMozambique vanogona kukonzera kupararira kwechirwere checoronavirus mudunhu ravo. Pari zvino Manicaland ine vanhu gumi nevaviri vabatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi yekuManicaland, Blessing Zulu West Studio 7 abata vamaduku.
Kana zvinhu zvasvika pazvasvika apa tinoita kuita panic nekuti tinonyatsoziva kuti kurongeka kwatakaita kunyanya kuManicaland hatina kunyatsorongeka zvibhedhlera zvizhinji zvekuManicaland kwanga kuri kungotaura kuti vakagadzirira vakagadzirira asi hatina kunyatsogadzirira sekuti ndikada kukupa muenzaniso wezvipatara zvizhinji zviri kuChipinge. Chipatara cheChipinge District Hospital ndochakanzi chichange chishandiswa uye vakakumbirazve kune chimwe chipatara chekuMount Selinda chechechi yeUnited Church of Christ in Zimbabwe asi zvipatara zvemukasvika iko pari zvino hazvina kunyatsorongeka mishonga kana vana mikoti variko ndevaya vari kungotarisira kuti pamwe zvinhu zvicharamba zvichingonzi hawa zvaakutopera COVID yayapera kana vanhu vakanyatsowanda sezvaakuda kuitika izvi hapana kugadzirira kuripo.
Zvino chii chinoitika kana uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi ukaramba uchikwira?
Kana zvikatotika izvi tinenge tasvika panguva yekuita panic hapana kunyatsogadzirira zvimwe zvipatara zvisiri izvi zvakanzi ndo zvichange zvichengeta vanhu vequarantine zvishoma shoma tingati kuChipinge kune chipatara St. Peter's Mission kana kuti Veneka kana kuti Manzvire kana kuti kwaChibwe zvipatara zvekuti kana mishonga chaiyo yekurapa malaria vari kutotadza yanga ichiitika kana munhu achinge arwara kana vari kunoita kuzvara kana zvimwewo zvirwere zviri kuitika zvagara zvichifanira kunge zvichirapa kuzvibhedhlera izvi havasi kutokwanisa
saka zvinenge zvichifamba sei panyaya dzemishonga idzi
vanhu vanenge vachitonzi mishonga yamuinayo endai munotenga kumafamasi. Ndichitarisa chirwere checovid nemukurumbira wachaita nekurudziro yatiri kuita kakuronga katiri nako kumanekaland sezviri kungoitikawo nyika yose. Kuronga kwacho kwakaita kushoma, tinongoona vezvematongerwo enyika vachingoti mhanye apo neapo, kunyanya vari mutask force yekumanekaland vari kumhanya mhanya zvavo, asi kunyatsorongeka kuti tichiti takagadzirira chokwadi nechekuti hatina kunyatsogadzirira zvikaitika tinopera.
Asi nenyaya yekuti vanhu vanokwanisa kungodarika nemimwe miganhu vasina mapasipoti, hamuzoonewo here zvichizokonzera matambudziko akatonyanya?
Dambudziko riri kunyanya kuitika kumiganhu yedu. Tingati sekuMozambiki, nharaunda zhinji dzatinoshandisa kuita ukama hweMozambiki neZimbabwe hapana panobvunzwa mapasipoti. Vanhu kwana Chingowe, kwana Mabee, kwokuchipunga bhera, kwana Mausinde, vanhu vanenge vachingopinda pakuzivana nekuti vagara vachiita mabhizinesi kuti vanotenga shuga ikoko kana kutengesa fuel, diesel nepetro. Zvinhu zvinongoitika izvi nekuzivana. Vamwe vanongopindawo nemimwe musingakwanisi kuti munge muri regulated. Saka vanhu vari kupinda kunyanya divi rekuMozambique kungopinda, hapana zvakanyatsa kugadzirika.
Ko kudivi reSouth Africa zvakamirawo sei?
Divi rekuSouth Africa ndokune mabhodha akada kuti rongeke. Zviri kuitika nezvekuti vamwe vari kupinda nepakahwanda, asiwo tine humbo hwekuti vamwe vanenge vachingoti even ipapapo panofanira kupindwa zvinobvunzwa mapasipoti pane kakutengana nekuita zvinhu zvemari. Nekuti kuoma kwaita upenyu hwecovid kuvamwe vasiri nenyaya yelockdown, vamwe vasiri kukwanisa kuita mabasa vanga vachingoita. Saka pavanonzi tokupai mari, vari kubvuma. Tine vanhu vakawanda vari kutopinda sekutaura kwatiri kuita pano. Ndo vanyanya kuuya vachinzipa kuto matesting sezvaitwa kuBate Bridge nezvichingodaro.
Ko inga mutemo wakajeka wani kuti vanhu havafaniri kuita zvekuchamba mabhodha uye vachipinda munyika vasati vavhenekwa kana kuendeswa kumaquarantine centers?
Tiri kuona kuti mutemo wedu uri kushandiswa kuti vanhu vange vachipinda nekubuda pabhodha, kunyange vakataura kuti tambomisa huori. Ndo hwanyanya kuwanda, pari kuita corruption, vanhu vanoshandisa mari nekuda kwekuti paita mari restrictions nemaregulations abva aregezwa. Saka zvinhu zvaakuratidza kuti tanyanya kuvhura, dambudziko richakura.
Mukuru musangano replatform for youth development trust vaClaris Maduku vange vari parunare kuChipinge naBlessing Zulu westudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuruzana nemakumi masere nemana 184,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu nemakumi manomwe nemumwe 5,071. Vapora vanodarika zviuru makumi manomwe nechimwe 81,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvipfumbamwe 6.9 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose uye inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanoita mamiriyoni maviri. Vafa nechirwere ichi muAmerica vave zviuru zana negumi nezvitatu 113,000 uye vapora vachiita zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nevasere 758,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukronika mune nyaya inoti vanhu vanoshanda pachipatara chemupindo muBulawayo vanoita zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 197 vaiswa mukugara vasingasangani nevanhu mushure mukuwanikwa kwevamwe vavo vana vaine utachiona hwecoronavirus. Pavanhu vana ava pana mukoti. Herald rinoti vanhu vanomwe kubva pavanhu gumi nevasere vakatiza kubva pamukoba Teachers College Quarantine Center muGweru masvondo maviri apfuura vakabatwa vakadzorerwa panzvimbo iyi. Herald rekare rinoti mapurisa ECID ari kutsvaka mbavha 13 dzakapakata zvombo avari kuda mushure mekupara mhosva muHarare nenzvimbo dzakatenderedza uye nekurega kuuya kudare redzimhosva kwavaitarisirwa pavakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vari kutsvakwa nemapurisa ndivana Prince Makodza, Libert Mupamanga, Godfrey Mupamanga, Decide Rice, Gerald Chiro, Prince Zakeyo, Wanda Amidu, Godfrey Josi, Ernest Temai Wembunu, George Munyaradzi Muchanyanga, Pano Chakadai, Peter Mushipe na Edward Matinyenya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuno kubotswana vanhu vakutanga kufamba, dorora vanhu vakutanga kumwa doro, saka zvinhu zvese zvinenge zvakuchinja, zvinenge zviri kufambawo ndimaovhinis nakari kubotswana pati zviri kuitwa nezanopf pana chamisa hazvina kunaka. It's obvious izanopf haasi kupe kupe arotoshandiswa.
Kumhara SMS vashamarari vari pastudio 7. Ine chichemo changu ndechokuti hurumende yedu iri kungonyanyotarisa vanhu vari mumaguta vachisiya vari kumaruwa. Nyaya yangu iri panhau yetransport. Tinoona kumaruwa uko hakuna mabhazi ezupo, vanhu vari kutambudzika kufamba mhani. Pari zvino vanhu vari kufamba nzendo dzekuma50 kilometers netsoka, asi pese panongoparuwa zvirongwa zvemichovha, kunongotaurwa zvemumadhorobha. Saka ipapo tisvitsirewo nyaya iyoyi kuhurumende kuti ingapota ichitionawo kumaruwa tiwane zvokufambisa. Ndatenda tiine mafire kureva taura ndiri kumusina.
Mamunga sei vashamarari nevateereri vestudio 7, ndinonzi Madziva, ndiri pamasvingwa. Ndinongoda kukurudzira vana veZimbabwe kuti ngatisvinurei, ngativhurei maziso, ngatingwarei. Zviri kuitwa nezano izvo ichishandisa vana kupe nanamonzoro izvo. Vanhu ngatingoonai kuti zvinhu zviri pachena kuti kushandiswa kwevanhu apa. Tarisai izvezvi vinhu zvekuti lockdown izvi, ivo havaikoshesi, vanofamba freely vanhu ivavo, vana monzoro nana kupi avo. Zviri pachena kuti vanhu vari kushandiswa nezano, ende zano inonatsozoti kana tikati ava vatungamiriri vevanhu, tobvisa utungamiri hwakasarudzwa nevanhu vemunyika vazhinji. Zviri pachena kuti iyo zano ndiyo inongozohwina futi maelection, nokuti zano chairi kurwisa chete ndechekuti irambe ichitungamirira, kwete kuti igadzire nyika yeZimbabwe, asi kuti varambe ivo vachidya nemhuri dzavo dzichiguta. Saka vanhu ruzhinji rweZimbabwe ngatiregei kupusiswa nezvinhu zvatinongoona zviri pachena. Ngatirwirei ramangwana renyika yedu, ramangwana revana vedu, nokuti isu tisinoramba tichitambura, ivo vanhu vezano vari kudya vachiguta. Chero ivava vari kupiwa dzimari idzi, but dzichapera, but ramangwana tinozoramba futi tichingotambura, nyika yedu ichingotambura yeZimbabwe. Ngatingwarei vanhu veZimbabwe.
Mamuka sei kustudio 7, mamuka sei zvenyu nhasi. Ine zvangu ndinongotaura zvangu pamusoro pemogenzwa Grace House. Iyo imba haisi inovhota, iyo haina kana basa, inovhota vanhu. Imba ngavatore, haina basa. Vanotsvaka pamwe pokuitira mameetings avo. Votsvaka pamwe pokuitira mameetings avo, vachiudza vanhu kuti zvinhu zvakamira so, zvinhu zvakamira so. Ende vanhu vari kutozviona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Imba haisiriyo inovhota, chinovhota vanhu. Ngavaite bhizi navanhu kuzivisa vanhu kuti zvakamira sei. Purezidendi vedu vachamisa. Ndaingokumbirawo hangu indotaura ndiri kuno kusouth africa kuti izvozvozvoka haimba haivhoti zvayo, chinovhota vanhu.
Makadini vashamarari vestudio 7? Aiwa, ndinofara nechirongwa chamunotipakurira mazuva ese, asi nehangu ndinongonzwa kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika kunyika kwedu. Makakatwana romubato rinopikisa iri MDC wachamisa zvariri kuitwa nerekwakupe. Tinobanzwa kubatikana zvikuru. Iro bato rekwakupe iro rinotoshandiswa nerezanupf kwamunangagwa. Tinonzwa kubatikana zvikuru. Masoja nemapurisa, basa rayo ndirekuchengetedza nyararo, asi unoona vaakupindira mune zvematongerwo enyika nge tiri kuonzwa kuti nhengo dzemdc ndo dziri kungosungwa chete seivo pasina kana news dzatinombonzwa kuti wezanupf aita zvakati saka zvoreva here kuti emdc chete ndivo vanongotyora mutemo kuzimbabwe
mangwanani vashamarari vestudio 7 nevatereri vese ndini mumwe mutereri wenyu ndiri pano papolokwane ndanga ndine maonero anguwo nepfungwa dzanguwo ko ava vanoti kwai tinoda kushandisa maranzi muzimbabwe zvinoita here because iko zvine zvitarira imone kudhura kunoita zvinhu nemaranzi shuga iri kuita $56 kwete madhora bhagedhi remabagwe riri kuita R300 takazvitarira muno shuga inoita muno musouth africa muno shuga tinoitenga ne23 asi kuzimbabwe yatova $50 saka zvoreva kuti maranzi awa tinomagona here kumashandisa kuzimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paintelstat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu vari kuratidzira mushure mokuurawa nemapurisa echichena kweumwe murume wechitema George Floyd kuri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muamerica vanhu vari kubuda vachiratidzira murunyararo vari kuwanda zuva nezuva kuratidzira uku kuri kuitwavo mune mamwe maguta mazhinji pasi pose meya veguta rewashington dc amai Muriel Bowser vakapa zita remugwagwa unonanga pawhite house kuti black lives matter vachiti zvirangaridze mutungamiri wenyika vadonald trump kuti upenyu hwevanhu vatema hunokosha vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatafadzwa munjanja vanoti chikonzero chekuti rufu rwavageorge floyd rwabata vanhu zvakasimba kudare imhaka yekuti vanhu vakaona vega pavhidhiyo George Floyd achisungwa vakaona achishungurudzwa nemapurisa vakaona mapurisa achimudzvanya nevhi kusvika afa vanoti hapadi werondedzero asi vanhu vakaona zvese zvakaitika zvikavagumbura
takaona kuti vanhu vemuamerica vakaungana nekubatana shure nekuurayiwa kwakaitwa waGeorge Floyd nemupurisa kuminnesota uku I think vhiki rapfuura iri kwakasangana vanhu vaiungana vachiratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzese dzemuamerica kubva kunew york kuenda kucalifornia even mamwe wemasmaller states akaita sekuoklahoma kuno kwandinogara tukaenda kutexas kunana kansas zvabva zvatopfuurira zvichibuda muamerica kulondon kuparis even kunew zealand vakatoratidzira vachiita maprotest mushure kwekuurayiwa kwakaita George Floyd
vamujanja izvi zvataona izvi pana vaGeorge Floyd hakasi kwokutanga mapurisa vachidai kumunhu mutema chiso kuona kwenyu imimi chamunofunga kuti chakonzera kuti vanhu vaite zvavari kuita izvi varatidzire nouwandu hwavainahwo pane nyaya yavageorge floyd kana tichienzanisa nezvakaitwa kune vamwe vechitema nemapurisa nenzira imwe chete iyi
ndingati inini chinhu chabata vanhu zvikuru maurayirwe akaitwa George Floyd Murume uyu akadzimbirirwa pahuro yake nemakumbo emupurisa uya aga aonekwa pasirosi kwenguva inokwana 8 minutes. George Floyd akanzwika achikumbira kuti handisi kukwanisa kufema. Akazonzwika zvakare achichemera kuna mai vake. Uyu mupurisa uyu anga akaisa maoko ake muhomwe achidzimbirira George Floyd mupahuro kusvika endi pakabuda video iyoyoka panga paine vanhu vachiti musiyei munhu uyu, musiyei, mutsunhurei, mutsunhurei, asi akaramba akadzvanya. Saka ndingati mafire maurayirwe aakaitwa nemurungu uyu ndo zvaita kuti vanhu pasi rose vabatwe batwe nenyaya iyi, nekuti kumwe kurayiwa kunoitwa vanhu vechitema zvimwe zvacho hazvionekwi pavhidhiyo. Inozongoita maybe mufananidzo kana kuti iri nyaya, asi izvi zvaonekwa 8 minutes dzakakwana uchiona munhu achisvika pakufa pake. Inini zvakandirwadza, ndakatotaura kuti ini chiso chandakaona ichi hachikwanisi kubuda mupfungwa mangu, nekuti zvakandirwadza kuona murume achiurayiwa kudai.
Tiri kuona kuti mamwe matunhu, mamwe mameya vava kumhanya-mhanya kuti dene vachinja mitemo namashanduro anofanira kutowa nemapurisa. Munotarisira kuti rufu urwu ruchachinja zvinhu zvakawanda here takatarisa mberi kwatiri kuenda uku?
Ehe, chakwanisa kuchinja mitemo nemabatiro anoita mapurisa kuvanhu vechitema. Asi kuchinja uku ndinoona kuri kwandingati kwenguva pfupi, kunyanya-nyanya nguva ino yatiri yekuti vanhu vakashungurudzika, saka kuchakonzera kuti zvinhu zvichinjwe. Asi ndichitarisa nehurefu hwenguva handioni kuti system iyi ichachinja zvachose zvachose. Musazoshame kuchiita imwe nyaya yakadai. Ndakaona meya wekuWashington DC ane nzira yaakatochinja yaakunzi Black Lives Matter. Ndakanzwa kufara nekuti imeseji yakasimba yekubva wati nzira iyi yaakunzi Black Lives Matter and inzira inoenda kuwhite House. Saka munhu wese achave achienda kuwhite House achava achizotaura kuti shandisai road inonzi Black Lives Matter. That is a powerful message. And though one of the things andaonawo zvandafarira zviri kuitika, asi chikuru chichaunza kuchinja ini mafungiro angu nezvekuti vanhu vatema isusu tinokufana kuona vanhu vanopinda muzvinzvimbo dzekutongwa kwenyika. Vanhu vatema vemuAmerica nyangwe Europa serose ndava vanhu vanoparticipata munyaya dzekuvhota, angave kansela, angave police chief, angave meya. Ndo zvinhu zvichanyatsokuunza shanduko ichaitawo kuti isusu vanhu vatema tibatwe neuremu nemapurisa.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Kambo kanobva kuna Thomas Mkanya Mapfumo vanhu vatema. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatavani mupofu vatapiwa makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.